Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi chipiri gumiguru 25/2016. Hurumende inoti iri kutarisira kuti upfumi huchakwira gore rinouya zvichikonzerwa negoho rakanaka rairi kutarisira. Asi veIMF nenyanzvi dzezveupfumi vanoti upfumi huchatodzikira. Vanopikisa voshora mauto, mapurisa nemadzishe vachiti vari kushungurudza vanhu vasingawirirane nehurumende. Tine hurukuro nemurwiri wekodzero dzevanhu vaPatterson Dzamara pamusoro pekukokwa kwavo kuEuropean Union. Mauto otaurawo pamusoro peuori huri kuitika munyika. Muchirongwa chedu cheLife Talk The Connection na 8 p.m. tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nevechidiki mumabhizimisi kunyangwe zvazvo zvinhu zviri kuramba zvichioma munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Munotibata pa 909 a.m. 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz. Musakanganwe kutifarira pa Facebook page yedu ye VOA Shona nekudzvinya pakanzi like.